takanga tichita misangano takanga tichita mumawazi kuma polling station kunova kunovhotera vanhu zvino tapedza tava kuchitanga zvino kuti tichindotanga kuita marare okuunganidza vanhu madistricts kumaruwa uko vachindoona nokusangana navakuru vavo nemutungamiriri wavo amanjuro chimwe chikuruzve ndechokuti icho isu tinonzi People's Rainbow Coalition zvinoreva kuti ibato ravanhu saka manifesto yedu tasiyana navamwe vese isusu manifesto yedu tichaenda nayo kundoilonjera kuvanhu nokuti ndeya vanhu haisiri yemudzimba saka ndozvatichaita izvozvo.
Muri kutarisira kuti munoilonja rini manifesto iyi, inoparirwa rini?
Tichatanga pavhiki rino kudotito ndokwatinotanga ikoko kumusha kwamamujuru kumbon Darwin patichange tichiita manifesto yedu ipapo. Tobvako toenda tondotaurira vanhuzve tiri kuchipinge, tabva kuchipinge tichaenda kumusvingo kumuchakata, tabva kumuchakata toenda kumberengwa kwamataga, tabva kumataga tisharova tasvika zvedzoranheserwa toenda kurupani, tabva kurupani topinda mburuwayo tombodaro. Ndo okutanga marare edu okutanga iwayo.
Saka gadziriro yato pamusoro
tsamirira chete ndechekuti vana vezimbabwe vapakurirwe vachinatsonzwa ngavageze maoko kuti sazara vapo hatichadi kuti richipora toda kuti vachindonatsorya zvakanaka zvinobva mugapu redu People's Rainbow Coalition.
Ko, tiri kuona vamwe vari kuita sarudzo dzemapuraimari zviri kufambawo sei kwenyu?
Kwedu tanga tichiita kuzhinji kwedu kwanga kuchiitwa kwanga kuchiitwa iko maconsensus vamwe vachitaurirana zvavo asi kuchiitwa mapuraimari election asakapedzisa kuchapedziswa kune vari kuita izvozvo. Kwedu hakuna mvonga mupopoto nokuti tiri bato ravanhu, vanhu vanogara pasi vonosarudza zvakanakanaka, hatibudisirani futi, hatiiti zvokurwa, tinoita murunyararo nokuti basa redu nderokuvaka, tinovaka Zimbabwe murunyararo.